manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 29/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nesangano nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka. Pastor Ivan Mavarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Vatenda ibiti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. General Council yebato rePeople's Democratic Party nhasi yapa mutungamiri webato iri vatenda ibiti mvumo yekusaina chibvumirano chekushanda nemamwe mapato muMDC Alliance. Musangano uyu watiwo nhengo dzebato iri dzakaita musangano nezuro wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti dzicharamba dziri nhengo dzebato kudzamara asi zvinzvimbo zvavo zvichafanobatwa nevamwe kudzamara vevadzoka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vati musangano uyu wava pamvumo yekusaina chibvumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvigaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakutsatsa pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement chikwinya avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe nava Jacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato rezano PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 nezuro inyaya dzokusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion haufaite rusaruro nerusaruro haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurirana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kubvisa hurumende yezano PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano vari welcome hapana munhu atadzinga asi to enable our party to move because basa rakaoma tataura kuti vachikwinya ndova acting secretary general va mai Velini Mazungu Masaiti ndova acting chairperson va Heri Mudzuri ndova acting secretary for elections va Julius Magarangoma ndova acting treasurer general va Edward Ndlovu vekubulawayo ndova acting deputy spokesperson hapana munhu atadzinga because we are preaching unity.
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavhoti icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa uye vachaenda kumatare edzimosva kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system haisi kupreventa multiple voter registration so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezviganhanga tataurana futi kuti we are concerned kuti pa voter registration paya paya hapana immediate transmission, live transmission ye zvinhu zvevanhu varechwa kuvhota. Tataura futi kuti we are concerned nenyaya yekuti mudede akatorisa vanhu vezanu 2 million 2.8 million. So hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau. So tikuzva zvamudede zvichaenda kwamakarau.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nengo ye National People's Party inotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vasipepa ngomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamoyo vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri werimwe sangano ravarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vari kufara zvikuru kuti urongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita nhasi hwabudirira chose kunyange hazvo mapurisa abvarisa maofisa avo muHarare. Vanoti nhengo dzavo dzakabatana nevamwe varairidzi vemamwe masangano pamwe nevamwe vashandi vehurumende matunhu akasiyana siyana dzashandisa nhasi mukana wekuburitsa homwe dzembatya panze munguva yadzanga dzichiita basa senzira yekuratidza hurumende kuti vanhu munyika vari kushupika nekushayikwa kwemari uye mihoro mishoma yavari kupiwa. Vamasaraure vanoti sangano ravo rawana rutsigiro kubva kumasangano anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Yadzoka uye hashtag Tajamuka sesijikile. Ngatinzwe huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwanhasi hwabudirira chaizvo. Tinofara netsigiro zhinji rwatawana kubva kuruzhinji rweZimbabwe namamwe wamasangano akazvimirira oga anga achiparticipata muprogramu iyoyo. Anyanyatifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa especially pakati pemacivil servants maticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo. Asi vazonyanyokumbira kuti zvisave musi wekugumisira, tirambe tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varatidze urombo hwakakonzereswa nezvaarimunyi.
Maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana siyana?
Vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo, homwe dziri panze, nyika yose imwe neumwe akaita mabasa ake, homwe dziri panze. Asi tinofarawo nevamwe vaboka reTajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo, homwe dzavo dziri panze zvakare. Saka nyika yose homwe dzavo dzingori panze, vanhu vachiratidza kutumwa kwavo nekushayikwa kwehupfumi. Asi tinofarawo nenyaya yekutsigisa kwava kuchiita vadzidzisi nevamwe vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi.
Ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu, mungatiudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu?
Mapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo. Saka kwava kuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana veZimbabwe vasacha vanenge vatadza. Saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu, vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira. Asi isu sevanhu vanga vakuziva vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu zvisingasangane mumasikiti. Saka vazoshaya munhu wekubata, tazomanikidzwa kuvhara mahofisi zvisakapedza mabasa.
Takanzwa muchikumbira kuti varairidzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro. Chikumbiro chenyu chakatambirwa here?
Vatiri kutaura navo havasati vatambira chichemo chedu, havasati vachipindura. Asi ndozoona musi wemanje vadzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa nhaure Daily News varohwa zvakaipisisa vakaitwa kafiramberi nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo mushure mekuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka sesijikile. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vatorive na uvaviri vebepa na ure Daily News vanoti mgoveta firenyika na Brighton Goko. Varu washakai pisisa pa wanga washitora mfana ni zoevandu wanga wachirati zira ava. Pejgo ni maofise MDC Muharare. Vaviri ava au vasi wavatirapata vachibinina ropa mumisoro. Vazo basiru wane vamwe vatorive na uu au vazuwa endisa kushipatara kunorapka. Tafire nyika au za Studio 7 harimu chipatara kutangu nzwa chinu chaputitwa ni mapurisa akazopepuka kuwara gotsi ropa razara pambashka zake.
Wanezi kutungwa gotsi. Was something hit me for Gwaza, a proper Gwaza.
Tafire nyika, aende rambera shiti jose razo itika, haana kusoshi ziva.
Angu kudikira pakona, sana istas na wawona. So mungu, atangu wawona, papapari ya, papapari za something, inandazo ziyatu ya itasinda kuwenda wanda wadu na yapasa. Wanda tu wanda, kujita nombre wato, jamba, kwa fura wajindi jamba ni mamsoro. Then wanda zona Brighton, abatu na no kuma nonga one wana notengesa mchishop mwen CMTC ndio ndo zona za bata Brighton but Brighton has bila platinum nini ndizi kuti chaitika bana.
Studio 7 yezo kutaura na Goko uyo angashanda pamwe chete na Tafire nyika asi akundikana kutaura kuti zvafamba sei sezvo anga achiratidza kuti ari kurwadziwa zvakanyanya. Goko akuvarawo musoro, ruoko pamwe negumbo uye michina yake anoshandisa pabasa inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana siyana anga achisanganisira Tajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Tsangona vanhu vachimhanya vakawanda minoti zvanga zvichimbofamba sei mutown vachingotandanisana vamwe vauye vakatopwanya muno mushopo vakatora mafoni sandinotengesa ndisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Aisa tisiri kutomboda nyaya dzemabond note. Mangudya akati kana mabond note akapinda pamarket anoresigna basa. Saka izvozvi mabond note acho asi kutowanika kumabanks noashaya mabond note acho paparero market vanenge vachitoda mari ritori pamusoro. Saka zvaakataura kuti mabond note akapinda pamarket anoresigna basa ngaaresign because isusu takutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunjwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegomagamba yenyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchiti vehurumende nhasi vapeta urongwawo hwekupomera pasaivhani mawarire mhosva yekuda kupidigura hurumende mudare repamusoro rehigh court. Hurumende yakadaidza mapurisa manomwe sezvapupu uye mumwe wacho chief inspector Martin Runganga vekumatikitivha eHarare Criminal Investigations Department nezuro vakafananidza pastor mawarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekunigeria cheboko haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende. Asi gweta ravamavarire vaHarrison Nkomo vanoti hurumende yakundikana kupa humbo hwezvese zvairi kupomera vamavarire nekudaro mhosva yavo inofanira kuraswa. Vamavarire vanonzi vaikurudzira vanhu kuti varatidzire gore rapera uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo akavabvunza nekuzvabuda mudare nasi.
Yaya panga zviri mudare muzvara nhasi padzakanangana napasta mawariri dzadziri mbiri. Yokutanga yanga ari padare pei High Court apavainzi vaida kupisa hurumende ine chisine chisimba. Vanochuchisa vakamirira gota guru rehurumende vamutanga duru vapedzisa kudaidza mawitness avo vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo. Saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa. Tinokwanisa kuti tikuda kukumbisa kutare kuti tisunungurwe tichange tataura nonzi pachirungu application nedischarge. Ndoyatati tichaita iyoyo. Saka kanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tipiswe patikurwe pamhosva tichinge tataura musi wa19 November. Pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeUniversity of Zimbabwe. Apo pasa mawari vainzi vakaita kuti vakakonzera mhizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine. Iyoyo dare raramba kuti pasta vane nyaya yavakaita, saka vaizvozvo vakurwa vawanikwa vasina mhosva.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa uchapupu anenge aiti pasta mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram.
Ichokwadi ichocho, saka zvo yakadaro yakabuda mudare rechimhosva.
Pane umbo here uri kupuwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende?
Izvozvo ndozvichaonekwa nemutongi akagarisana nenyaya pane zvataurwa, asi tiri kupikisa kuti hapana umbowo. Asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge High Court.
Tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa umbowo, vapa umbowo nhasi uye vangu vachitiwo kudii?
Vamakedenge vapa umbowo vachingotiwo ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona zvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika vachiti vaipuwa maripots kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika. Ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripota avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaro tipasta mawarire vaida kuita.
Gweta rapasta Evan Mawarire vaHarrison Nkomo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru pamuzinda weWhite House muAmerica vanoti vashandi vehurumende vanosvika zviuru gumi kusanganisira mauto zviuru zvinomwe vari kubatsira Puerto Rico kubva mukuparadzwa nedutu mupengo Hurricane Maria. Mauto United Nations anochengetedza runyararo aiswa mune rimwe guta riri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo zvichitevera kurwisana pakati pezvikwata zvine zvombo nemauto ehurumende yeCongo. Vanorarama nekutengesa mari muchinoi vanoti havasi kuzosiya basa ravo zvisinei kuti hurumende nezuro yakadzika mutemo unovarambidza kutengesa mari zvisiri pamutemo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi muchinoi panzvimbo ye24 hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo vanotengesa mari vanga vachingombeya mbeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa 24 hour uya ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapadziswa hushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande.
Aambozigona bozi mutangira kutobras so chidziko chiya pasi pasi kushanda nene munhu wese ane strategy yake yekushanda foni ndo inoshanda noti munhu kunzwa nzwa wakamira apa foni inondoshanda kutodarika kuda kumira foni chai chai inoshanda kudarika kumira foni. Saka izvo hazvina nebasa rese zvokunzwa chero wakaakaswera wakamira munhu anongoyepfaga mapere kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru renyika rinotenga mari kuAmerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Ivo ndo vakatokonzeresa from the first place vozi zvavakaita ivo zvekuti vavawanda kubenefita ivo chete kuti vabudisa bhondi rakawanda vovegrebha ivo vomhanya mustriti votora mari yese yese vauda kudzoka bektur kwatiri sisotaura kuti isisi tiri kukonzeresa isati vakakatombokonzeresa but ivo ndo vari kukonzeresa ndovagadzise programu avafest vinoda kungoblema vanhu vese vese.
Vatonderai makai vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka asi sezvagara zvichizivikanwa mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai vati vanotengesa mari mumigwagwa havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndo vari kungoitwa vakomana musiti kuti vatengese mari saka ndinofunga kuti vachasungwa vachiita sekunge ndo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakanga vaenda nemapurisa vachaburitswa bhosi chefu vachafona imari yavo vachitibuditsai vanhu ivavo.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vajohnson takawira vanoti mutemo haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Kuti vacharamba varimo but vanenge vane new strategy yekuti vatinenge vatova nemafone numbers ese evanhu vakasiyana siyana vanenge vachaga mari saka vanongochinja maposition vanogona kuita business ravo vari ipapo zvavo ekuti even mapurisa chacho vanenge vatora nemeseki navo.
Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Munhu anosungwa nemutemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Pavakange vachikurudzira sangano reUnited Nations kuti ripindudze mashandiro anoita bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu reUnited Nations Human Rights Council, mutevedzeri wemutungamiri weUnited States vaMike Pence vakati nyika yavo yakazvipira kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu. VaPence vakati America yakazvisungira kukurudzira kushanda pamwe chete kwenyika dzese nokuchengetedza nokuremekedza kodzero dzevanhu pamwe chete nokusununguka kwevanhu vese. VaPence vakapamhidzira vachiti nyika zhinji hadzisi kutevedzera zvinangwa zvesangano reUnited Nations uye bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu riri kutombundikira nemufaro avo vanonyanya kutyora kodzero dzevanhu. VaPence vakati vanoshamiswa kuti nyika dzinotyora kodzero dzevanhu nekusunga avo vasingatendirani nehurumende dzavo dzakaita seCuba neVenezuela ndidzo dzinonzi dziongorore vanhu nenyika dzinotyora kodzero dzevanhu. VaPence vakapamhidzira vachiti United Nations nenyika dzese dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvine masimba nokushinga. Vakatizve mauto ekubhema anofanira kurega kushungurudza vechitendero chechimoslem veRohingya avo vavakabisa munzvimbo dzavo nechisimba. Vakati United Nations inosungirwa kuuyisa runyararo kuvanhu ava nekukurumidza. VaPence vakati kana tese tikazvipira kuburitsa chena pese panotorwa kodzero dzevanhu nepanopunzwa runyararo tinogona kuvaka nyika yakanakira vanhu vese ramangwana. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeUnited States. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chotarisira zvakare rubatsiro kubva kuvavakidzani vacho veCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mwaka miviri yakateverana muna 2013 na 2014, Dynamos yakaroverwa zvikwata zvayaikwikwidza nazvo nevavakidzani vavo veCapes United ndokuwana mukana wekutora mukombe mukuru weKasolaga Premier Soccer League. Chitatu chapfuura, makepekepe akarova Chicken Inn 1-0 ndokupa Jaramusi mukana wekuwedzera mapoints eutungamiri hwavo patafura yekasolaga Premier Soccer League mushure mekunge maglamour boys akanoita mangange 1-1 neshabani mine kumaglass stadium mangwana Dimbare iri kutarisira zvekare rubatsiro kubva kuma green machine apo makepekepe akananga kuzvishavane kumandava stadium kunosangana ne FC Platinum iyo yakasiyana nemapoints maviri chete nedynamos pamamiriro akaita zvikwata iko zvino svondo rese vateveri vedimbare vanga vachitaura kuti vari kuda kuti Capes United ivarovere kugona kunenge kudada kuti vawedzere mapoints avo vari pamusoro vacharisira kurova Harare City iyo vari kusangana nayo Murufaro Stadium nesondo. Chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vamwe vatsigiri vemakepekepe zvekare vakaita sava Innocent Mtena vari kuda kufadza vavakidzani vavo vedimbare nekuvarovera kugona kunenge kudada.
Kuona ne 4 minutes mazano ndikona Capes chinohwina 1-0 ibane 3 points ku ovindo zvatirawo kuti zvifadzewo shamwari dzedzi Dynamos Capes inenge yadi yakolekita mapoints makolekita yakaita pachike nini
asi muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vari kuyambira Dynamos kuti isatarise zvichaitika pamutambo weCapes United neFC Platinum asi kuti vagadzirise matambiro avo ayo adzikira zvikuru apo vatarisana neHarare City.
Harare City ine mukana wekudya chikwata cheDynamos and Dynamos haisi kutamba matambira yaita kunzi chazunguza ichityisa and Dynamos yaiti mungasangana nayo murufaro kana iri pahome titimu yekuti munoziva kuti Dynamos inenge ichitotyisa ichitohwina mutambo iwoyo asi ezvinezvi 3 games on the trot havasi kukwanisa kunge vachiburitsa maresults.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi Mugovera Black Rhinos versus Haumine Rufaro Stadium nesondo Wange versus Blauer City Colliery Triangle versus Yada Gibo Bantu Rovers versus Shabani Luveve Chapungu versus ZPC Kariba Ascot ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa maresinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vaimbova nhengo yedare reCongress muAmerica vaMel Reynolds vavanikwa vaine mhosva yekusabhadhara mutero kuhurumende yeAmerica. Dare remuChicago rati vaReynolds havana kubhadhara mari yemutero kubva pamari yavanonzi vakapiwa inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora yavakapiwa nemumwe muzvinabhizimusi wemuChicago vaLZ Agnesbottom. VaReynolds vanonzi vakaedza kuda kuvakurudzira kuita zvechoko muhomwe mukudyidzana kwavo nehurumende yeZimbabwe uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaReynolds vakaudza dare kuti vaHiggingbottom vaida kuti vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe vapiwe mari nechoko muhomwe. Asi vaHiggingbottom vari kuramba nyaya yekuti vaiita zvechoko muhomwe vachipa mari mumwe mukuru wehurumende yeZimbabwe asina kudongwa nezita. VaReynolds vakatiwo vaHiggingbottom vainge vaita chibvumirano navamugabe kuti vakwanise kuchera mangoda. VaReynolds vakambosungwa muHarare kuBront Hotel vati zvose izvi zvakaitwa navaHiggingbottom vachida kusvibisa zita ravo. Sezvo nguva yadi yapera regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka sesijikile. Pasta Ivan Mavarire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaitwa nevanhu gore rapera. Vatendai biti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina nitungamiri Nkomo.